Njoba ngikuthi ngifike sishana ku 21 December kwanga kune hurongwa kuita memorial service yaisanganisira vanhu gumi vakashaya nekuda kweaccident yakaitika yerori regreenfield nekombi zvakaita pasi mambo business center. Saka yanga iri nguva yekuti muridzi wenekunyaradza
ndiani akaronga zvese izvi.
Tinongotanga pasina nyatsojika kuti aronga ndiani, asi isusu vanga vachiuya vatungamiriri venharaunda takazopihwawo mameseji ekuti kune chirongwa ichi nemusi wechina 20. Saka zvamushanga changu vachipata pata zviri pakazotangawo purogiramu veruzhinji vanhu vakanozoziva purogiramu zuva racho, zvinotarisira kuti pamwe ofisi yekuchipinge ya DA ndoyanga yakaunza meseji kunharaunda kuti minister of states vagaradzinga vaitawo kuchema nemhuri. Asikokuona kwangu zvinhu zvanga zvichinanyatsa kuti fambei zvakanaka ipapo.
Chii chakanetsa panyaya iyi?
Ndingangotiwo kwakuri kufamba vazhinji vemhuri dzakashaikirwa, vanga vachidawo nguva yakanyatsokwana kuti vanyatsokuti chirenga chinyatsokuoneka kuti ndeche mhuri dziri kutageta vanhu vakashaikirwa. Uyewo sezvo yanga iri nguva yekunyaradza, vaifanira kunge vakauya vakawandawo, ndive machechi akakomberedza nharaunda kuti vauye vaite yatingati kuchenura nharaunda kuti pasaramba pachiita marufu. Nekuti nzvimbo iyi nenguva yatina yeholiday pane maaccidents akawanda ari kuuraya vanhu, saka vaifanira kunge vakanyakuwanda pachitiko, ndive machechi.
Pane vasina kufara nazvo here?
Tinongoti sezvo iri memorial service hatingati pane vasina kufara nazvo. Vazhinji vanhu tinangodai kuenda kiri chigunguru chekuti zvinhu zvakapiwa nguva shoma shoma, nekuti vanhu vakashaya vanhu vakawanda chaizvo, zvekuti vanhu vaitawo kuti chiitiko chacho chikure changa chakaitwa. Asi nyuto ndedzekuti chakanunuka kutaurira vanhu, kunyanya vemhuri ndovanga vaine nyuto yekuti vaitawo kuti vatese kutaurira vamwe hama dzavo dzanga dzisipo, dzichinakwanisa kunge dzazorera kuchiitiko kuti vanhu vange vakawanda. Asi vazhinji vanhu vanenge vachitiwo hurumende yode zvakanaka, nekuti hurumende peyakazouya papurogiramu iyi vane zvinhu zvavakauyawo nazvo zvekubatsira mhuri dzakashayikirwa, kuchemawo nemhuri.